Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakaitika chinhu chinopfumura musha chinosanganisira mai venyika zvinogona kuita kuti vanhu vasare vasina kana remuromo, voshaya kana kuti votangira papi.
Gweta riri kumirira musikana akarohwa naamai Grace Mugabe kuSouth Africa rinoti amai Mugabe vakabvumiswa kubuda munyika iyi, zvichanetsa kuti nyaya iyi itongwe zvakanaka.
Tunoti zeki ikwanise kumita our demands kuti kuabolish kwenyaya yeproof of residence.
Vechidiki vebato reMDCT vanoratidzira muvulavayo nhasi. Hurumende nhasi yatara zuva rakaberekwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ra21 kukadzi sezororo richacherechedzwa nenyika yose gore roga roga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yeSouth African Broadcasting Corporation kana kuti SABC inotipa nemashoko ekuti hurumende yeSouth Africa icharegera amai Grace Mugabe vachibuda munyika iyi kudzokera kuZimbabwe kana kuti kuvapa diplomatic immunity kuti vasasungwe kana kuendeswa kumatare edzimhosva nemhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe musikana Gabriela Angels uyo vakawana aine vanakomana vavo mune imwe hotera iri muSandton muSouth Africa. Asi mashoko aya ari kurambwawo nevamwe muhurumende iyi vachiti amai Mugabe vanofanira kuendeswa kumatare. Gweta ramuzvare Gabriela vaGary Nell vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vatiwo amai Mugabe vakapiwa mukana wekubuda munyika vari kuzoenda kudare pamusoro zvichamisa urongwa hwavo hwekubuda munyika iyi. Pavabvunzwa kuti pane magweta here ari kumirira amai Mugabe, vanero vati vakangonzwa kubva kune magweta emuzinda weZimbabwe kuSouth Africa kwakare vachivakumbira kuti kana vakaenda kumatare vavapewo mapepa acho. Vati vavaudza kuti vachaitawo sekudaro. Vanero vatendawo kuti amai Mugabe vakatenderwa kubuda munyika iyi, zvichanetsa kuti nyaya iyi itongwe zvakanaka. Parizvino mapurisa emuSouth Africa anoti akarinda kumabhodha ose enyika kuti aone kuti amai Mugabe havabudi munyika iyi, hurumende yenyika iyi isati yazivisa kuti vari kuregererwa here kana kuti kwete. Hurumende yeZimbabwe yakaisa chikumbiro chekuti varegererwe kuburikidza nemuzinda wayo muSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vatungamiri venyika dzemuSadik vari kuPretoria kumusangano wepagore weSadik Summit, asi nyaya iri pamiromo yevanhu inyaya yaamai Mugabe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa muSouth Africa Brigadier Vishnaidu, asi vakaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirirawo kunzwa kubva kuhurumende kuti voregera here kana kuunza amai Mugabe kumatare. Gurukota rezvemapurisa muSouth Africa vafikile Mbalula vanziwo vanga vari mumisangano yeSadik. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga akavabvunza maonero avo panyaya yaamai Mugabe iyi.
Inyaya inonyadzisa isingatarisirwe kunge ichitaurwa kuti zvinhu zvingapomerwa mudzimai wemutungamiri wenyika kuti anga akapinda mudzivo kana mumirishonga zvisinei nekuti zvanga zvasundwa nei zvatopinza dambudziko kwete chete ku mhuri yemutungamiri wenyika vamugabe asiwo nyika yezimbabwe yatopinda mazviri nekuti zvinonzi izvo ivo mai mugabe vari kuda kutora divi rekuti havakwanisi kubatwa nemhosva nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika asi vari kusouth africawo vari kuzviramba.
Asi tichitarisawo nyaya yekudyidzana kwehurumende yezimbabwe neyesouth africa zvinosiya nyika mbiri idzi dziri papi chaizvo.
Zvine kunyadzisa kukuru ndochekutanga, asi mukupera kwezuva ndinoona sokuti utungamiri hwenyika mbiri izvi huchazopedzisira hwava nerimwero rekubisa mai mugabe pakunyadziswa. Ndozvandinova zvichapedzisira zvaitika nekuti pane kudyidzana kukuru kuripo kunotopindiridza munyaya dzakaita seidzodzi dzemhirizhonga. Zvakarewo tinoona kuti pakamboitika nyaya yakadai yekuti paifanira kusungwa mutungamiri wenyika wekusudan vaomar albashir mugore ra2015 nyika yesouth africa haina kuda kudaro. Vakasarudza kuchengetedza ukama hwekudyidzana kwenyika dziviri dzinoti sudan nesouth africa. Iko zvino tinoonawo kuti south africa inogona kutungamidza kudyidzana kwayo nenyika yezimbabwe.
Tiri kuonawo kuti mapepanhau nedzinhepfenyuro dzehurumende akangoti zii, haasi kutaura nezvenyaya iyi. Izvi zvinorevei?
Zvinogona kureva kuti vakachamadzwa uyezve vapererwa munoziva kana pakaitika chinhu chinofumura musha chinosanganisira mai venyika zvinogona kuita kuti vanhu vasare vasina kana remuromo voshaya kana kuti votangira papi pakutaura kana kunyora nyaya dzacho. Asi kepiriyo tinogona kuona kuti vanogona kuda kunge vachida kuvanza zviri kuitika vachida kuti nyika isazive chokwadi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki veboka reMDCT Youth Assembly vakabatana nemamwe masangano varatidzira muguta reUlawayo nhasi vachiti boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinofanirwa kusave nedivi rarakarerekera vachichema-chemawo pamusoro pemimwe mitemo ine chekuita nekunyoresa kuti vanhu vagokwanisa kuvhota. Mutoro wedu enhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vafamba vachiimba vakatakura mapepangeya nezvinyorwa zvakasiyana-siyana zvekushora veZEC pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vafamba kubva paBradfield Shopping Center kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta kunosvika pamahofisi eZEC kumahombekombe kweguta kwakadziva kumadokero. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga ange achitevera ari mudzimotikari, asi hapana mhirizhonga yaitika. Mushure mekunge vasvitsa gwaro ravo renyunyuto kune veZEC, vaHappy Mochidziva, vanove mukuru weboka revechidiki mubato reMDCT, vaudza Studio 7 kuti kuratidzira uku kuenderera mberi nekumwe kuratidzira kwavari kuita kusafara kwavo pamusoro vemashandiro eboka reZEC.
Tinoti ZEC ikwanise kumita our demands kuti kuabolishwe nyaya yeproof of residence. Tinoti ZEC itarisise nyaya yemapolice station anowanikwa ari muZANPF sub offices and homesteads. Tinoda kuti iyo ZEC pachayo isave nevanhu vari mukati mayo vari kuteerera kuna army commander.
Vachidziva vati vari kupa ZEC kusvika pakupera kwemwedzi uno kuti igadzirise zvichemo zvavo, vakati vose vechidiki pane zvavachaita zvavasina kuda kutsanangura kana veZEC vakasagadzirisa zvichemo zvavo.
Regedzai ndikuudzei vabereki, nyika yeZimbabwe, kana ZEC ikasateerera zvatiri kutaura izvi, mweya unondiudza kuti pane zvichaitika. Handingadi kutaura kuti zvii zvichaitika, pari ngavazive kuti kune zvichadi zvichaitika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi. VaThomas Stole, avo vanove murwiri wekodzero dzevanhu, variwo mutungamiri weGechenge Community Radio Initiative, vati pane kuratidzira vanoona zviri nani kuti vemapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu vaite chirwirangwe pakurwira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe kuitira kuti boka reZEC rigokwanisa kushanda risina divi rarakarerekera. Asi vamwe vechidiki vange varipo pakuratidzira uku vati vanofunga kuti kuratidzira kunobatsira kuti zvinofanirwa kugadziriswa kuZEC zvigadziriswe. Mumwe wane pfungwa dzakadaro ndiva Shepherd Stole, vanove murongi wemabasa muboka Students Council yebato reMDCT.
Kuradzira kune zvakunopa, kutaura kwakanaka zvachose kuti unokwanisa kubudisa zvinhu zviri mumwe mako. Ubudise utaure kuti chii zvandinoda, zvakasiyana nemunhu akanyarara zvachose.
Pave nenguva yakareba vemapato anopikisa vachichema-chema pamusoro peboka reZEC. Asi Justice Rita Makarau, vanove sachigaro weboka iri, vanoti boka ravo rinoshanda richitevedzera mitemo yose yenyika iripo ine chekuita nesarudzo. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, hurumende nhasi yatara zuva rakaberekwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ra21 kukadzi sezororo richacherechedzwa nenyika yose gore roga roga. Izvi zvaziviswa negurukota rezvemukati menyika veIgnatius Chombo pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi. VaChombo vati zuva iri richange richizivikanwa seRobert Mugabe National Youth Day. Vechidiki vebato rezanupf vakatanga kuisa chikumbiro chekuti zuva rakaberekwa vaMugabe riitwe zororo renyika muna 2015, vachiti iyi inenge iri nzira yekucherechedza nayo mabasa akabatwa navaMugabe mukuvaka nyika. Asi bato reMDCT raipikisa danho iri richiti kuitwa kwakadai kusungirira nyika pane munhu mumwe chete iyo ine vanhu vakaishandira vakawanda. Bato iri rakatiwo pane zororo remagamba nechakare, saka haraiona uchenjeri pakuve nerimwe zororo rinocherechedza munhu mumwe chete sekunge akasiyana nemamwe magamba enyika. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nasi vabatana nevechechi yeMethodist mukupemberera kuwana kuzvimirira kubva kuchechi huru iri kuBritain. Gungano iri riri kuitirwa kuNational Sports Stadium muHarare. Vanhu zviuru makumi matanhatu vari pamusangano uyu, uyo wakatanga nezuro uye uchitarisirwa kupera nemusi wesvondo. VaTsvangirai nemhuri yavo vanopindawo chechi iyi. Mukuziya nezvegungano iri, Blessing Zulu Studio 7 abata Reverend Paul Chakwanda veMethodist Church kuchikomba.
Tiri kupemberera 40 years de autonomy. Cheche edu yasununguka kubva kune vakakanga tiri pasi pavo yeBritain since 1977 kusvika iko zvino. Saka tiri kupemberera tiri muNational Sports Stadium. Matiri kutarisira kuti vanhu vari kuuya zvikuru kuzopemberera tiri pamwe chete.
Saka zvii zvamunenge muchiita pamember rates?
Zvikuru tiri kutarisira kuti tine vakawanda vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana, Zambia, Britain, South Africa, vari kuuya kuti zoungana pamwe chete tichipemberera. Zvikuru kuri kuparidzwa shoko raMwari kuti vanhu vazive kuti rwendo rwechechi yedu takabva kupi tiri kusvika papi. Saka ishoko riri kungoparidzwa zvikuru nokupemberera.
Asi tiri kuonawo kuti vamwe zvikuru sei vechidika vanyaya dzekuenda kuchechi dzinenge dzaakuti detsei. Zviri kufamba sei Methodist?
Chechi yedu iri kuratidza kuti ine midzi. Ichechi ine nhoroondo yatinotarisira kuti even vechidiki variko. Munoziva kuti nyangwe vechidiki akapinda muchechi yedu yeMethodist in Zimbabwe inonetsa kuibuda because ine hwaro. Ichechi ine nhoroondo kwayakapa kunova ndo kwatiri kupemberera pari zvino.
Saka vanhu vangani vari kumemberoids?
Tiri kutarisira vanhu vanosvika kuma60,000 kuti vazadze ground ready.
Memberoids dzinopera rini?
Dziri kupera musi wa20 August 2017 musi weSunday. Ndopa tiri kuzopedzisa ipapo iri takabatana because iZimbabwe yose yakaungana.
Reverend Paul Chakwanda veMethodist Church kuchikomba vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP nhasi razivisa kuti rakazvipira kuramba riri mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance, uye rati rave kutaurirana nemamwe mapato ari mumubatanidzwa uyu kuti mubatanidzwa uyu uchashanda sei. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wemanagement committee yebato iri muHarare, mutungamiri webato iri vatendai biti vati kubatana chete ndiko kuchaita kuti mapato anopikisa akunde musarudzo, uye vakurudzira mapato ose anopikisa asati ave mubatanidzwa uyu kuti apinde muMDC Alliance. Vabiti vati bato ravo richaramba riri mubatanidzwa uyu.
Saka isu sePDP tati tiri kuzobatanidza vanhu vese zvichisanganisa vari muMDC Alliance, zvichisanganisa vari muCode, zvichisanganisa vari muZinera. Ende panyaya yedu ye MDC Alliance, hongu tirimemba MDC Alliance, but tiri kunegotiata. Ende panegotiation ipapo tine manegotiati yedu anoti vaGordon Moyo Secretary General vedu, vaBenson Tini Treasurer General vedu, vaJacob Mafume Spokesperson vedu, navaSetomin Chikwinya Secretary for Elections. So tatiri varume ivavava. I'm sorry pane varume chete hapana madzimai. Ngava conclude manegotiations navatimba nevamwe vakuru veMDC kuti tirove basa.
Vabiti vati bato rePDP richatsigira munhu uyo anenge adomwa nemapato ari muMDC Alliance kuti atungamire mubatanidzwa uyu. Vatiwo vaziya nyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haikwanisi kuita sarudzo dzakachena, uye vanoda kuti masangano akaita seUnited Nations, African Union neSouthern African Development Community aombe komiti ichazoitisa sarudzo dzegore rinouya muno. PDP yaziyawo nyaya dzimamiriro akaita upfumi hwenyika, nyaya yekushandiswa kwechikafu munyaya dzematongerwo enyika, uyewo yashora nyaya yemhirizhonga iri kuitwa neZANU PF. Kunyange hazvo vasina kudoma mudzimai wenyika Amai Grace Mugabe nezita, vabiti vati hazvina kunaka kuti vanhu vemuZimbabwe vaendese mhirizhonga kunze kwenyika.
Zvamai Mugabe atizviziye. Chatangotaura chete ndechekuti violence haifane kuexportwa.
Mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma, avo vakamboshanda navabiti mubato reMDCT, vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa weMDC Alliance hauna zvaunobatsira sezvo wakanangana nekupa zvigaro kuvatungamiri vemapato anopikisa. VaMangoma vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa uyu uchaunza mumwe mutungamiri ane umbimbi ndoga semutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFree Zim Congress vaJoseph Busha vaudzawo Studio 7 kuti vanofunga kuti vazhinji vanoda kushanda navatsvangirai havana kuvimbika sezvo vakambobuda mubato reMDCT.
Vakambobva vega vakambonzi pengai mudzoke ndobva adzoka chachinja chii pamwe vachiri mapenzi.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa akapinda musarudzo asina kubatana anokundwa nebato riri kutonga reZANU PF. Pari zvino pane mapato manomwe ari muMDC Alliance, uye mapato akawanda anopikisa anotarisirwa kupinda mubatanidzwa uyu. Vabiti vaimbove munyori mukuru webato reMDCT, uye vakazobuda mubato iri vachipokana neutongo hwemukuru webato iri vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuCatalan asunga mumwe murume weChina ane chekuita nekurwiswa nemagandanga munzvimbo mbiri mudunhu reBarcelona nemusi weChina, kwakasiya vanhu vangangosvika gumi nevana vafa, vamwe makumi akati kuti vakuwadzwa. Mapurisa azivisa nhasi nezvekusungwa uku kuburikidza neTwitter, asi haana kupa mamwe mashoko. Sangano reMDCT Veteran Activists Association mangwana riri kuisa dombo paguva remumwe wevechidiki webato iri akashaya, muzvare Rebecca Mafukeni, avakashaya muna 2013 vari muhusungwa kujeri reChikurubhi. Muzvare Mafukeni vakanga vari mumwe wevechidiki webato reMDCT makumi maviri nevapfumbamwe, vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa mumusha weGlenview muHarare. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reMDCT Veteran Activists Association vaColin Chavengwa, avanonyanyozivikanwa nezita rekuti Chanza, vanoti vatora danho iri senzira yekuyeuka nayo nhengo dzebato ravo dzakafira mumaoko ehurumende yeZANU PF. Ngatinzwe hurukuro yataita navachanza pamusoro penyaya iyi.
Tine urongwa semaveterans eMDC, vanhu vakatanga musangano weMDC, kuti tinofanira kuti tiyeuke mavictims edu ese akatsakatiswa ene hurumende yeZANU-PF. Saka marangariro atiri kuvaita ndeekuti tirikufamba tichiita mamemorial service kurova kuvakira makuva, kubhadharira maschool fees nherera dzakasara. Saka naizvozvo Rebecca Mafokeng igamba mukadzi anga akasimba wechidiki akafira mutirongo rechikurubhi. Saka tiri kutarisirawo kuti tivakire guva rake tiise tombstone musee mugove raiwoyu kumakuva eWarren Hills.
Zvamuri kuita izvi zviri pasi pebato reMDCT here kana kuti zvinhu zvamuri kungoitawo imi sesangano?
Hapana idzi, hapana mutimbira pakati peVeterans Activist Association neMDCT. Chinhu chimwe chete, asi chinongovapo ndechekuti mainstream MDCT kune kuchiitawo maprograms emazuva ese. Zveni kuVeterans Activist Association, it's a welfare wing. Tiri kushanda neWelfare Department yemainstream MDCT tichibatsirana kuti zvinhu zvifambewo, especially munyaya dzemavictims isu ndobva takatarisana nadzo, kudyora mweya yevanhu vakatanga musangano vanga vatisariri kumashure mumaruwa umu even mumadhorobha munomu. Saka tiri chinhu chimwe chete.
Iwo urongwa hwemugovera hwamuri kutaura hwamangwana uhu hwakamira sei?
Iprogramu hombe zvikuru tichakoka vamiririri vekwapuresident Tsvangirai vanavapatroni vedu vachaonawo vanhu vanenge vakavamiririra kubva kuhofisi yavo. Tichakoka vanhu vakati wandei kuMDCT Harare Province and even vanobva kunze kweHarare.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri wesangano reMDCT Veteran Activists Association mudunhu reHarare, vaColin Chawengwa kana kuti Chanza, vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neRwanda.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSouth Sudan. Kubva nyika yeSouth Sudan yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan, nyika iyi haina kubvira yawana runyararo nenyaya yehondo. Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvafa mukurwisana uku, uye vanhu vanodarika mamiriyoni mana vaenda muhupoteri. Chibvumirano cherunyararo chakanyorerwana muna 2015 pakaumbwa hurumende yomubatanidzwa muna 2016 chatadza kupedza kurwisana uku. Muna chivabvu, mutungamiri wenyika iyi vaSilva Kerr vakambokurudzira kukandwa kwezvombo pasi vakati vanhu vainge vasungwa vaburitswe mumajeri. Asi hapana ati asunungurwa uye hondo iri kuramba ichienderera mberi. Izvi zviri kunyanya kuonekwa kunzvimbo yePagak iri pedyo neUpper Nile inotsigira vakapandukira hurumende. Sangano reIntergovernmental Authority on Development kana kuti IGAD rine nyika sere dzenyika dzokumabvazuva kweAfrica dzinoti dzava kuita musangano wokuedza kupedza hondo iyi. Norway, Britain, America neveEuropean Union vari kushorawo zvikuru hondo iri kuramba ichienderera mberi muSouth Sudan iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Zvino tokuchienda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Nasi tangatine hurukuro pamusoro penyaya iri kupomerwa Mai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevana vavo. Tangatiri kutarisa kuti musikana uyu anofanira here kutora mari yaari kunzi iye aikwanisa kupiwa nemagweta amai Mugabe kana kuti arambe akatsika madziro kuti nyaya iyi iendeswe kumatare.
Inini panyayo mwana uyu urikuramba kupuwa mari uyu handioni chakashata pane zvaari kuita nokuti ari kuita kuti murawo chaiwo chaiwo utore nzvimbo yawo. Munhu wose anofanirwa kuva pasi pemurawo kunyange une chinzvimbo chakaita semurawo ndo uri pamusoro pomunhu wose. Ini ndinonzi liberty chakoromoka.
Inini ndoita prosa ngangotora mari asiyanewo nenyaya tinganyarire paivakomana.
Inini ndinofunga kuti chaifanirwa kunge chakaitwa namai Mugabe sevakasvika kuSouth Africa vachisvikoona zvisina kumira zvakanaka kuvana vavo. Chavaifanira kuita kutakura vana vavo dzoka navo kuno kuZimbabwe vopinda mumba votaura nevana vavo vonzwisisa matambudziko ari kusangana nevana kuti vazoita unhu hwakadaro. Padanho riri kutorwa nemusikana uyu kuti asatambire mari idanho rakanaka nekuti tinoda kuti vamiswewo pamatare edzimhosva kwete kuti zvingopera zvakadaro hatingatenge justice nemari izvozvo hazviite.
Mafungiro andinoita inini ndandichiona kuti kana uyu ari mumwe angogamuchira mari. Maziviro andinoita timhu redu riri pamberi mai venyika nevakomana vari kumashure vavo vemutemo ndikuona sekuti pakupedzira pacho vanogona kungozohwina kesi bekause izvi hazvisi zvinyuwa plus hazvishamisi.
Inini ndinonzi Ashton ndiri kunoka ripi. Amai ava zvinhu zvavada kuita zvokubhadhara musikana uyu ndo zvimwe chete zvatiri kuramba kuno kuzvecorruption izvozvo. Vakuda kunozviitira ikoko futi. Vavasiyani necorruption ngavaende kudare. Vanoona kuti ana matema danda vavanoendeswa kumatare everyday vanonzwawo sei. Zvinorwadza. Ngavamboendawo vanomira pamberi pedare vatongwe.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makunda Newcastle laga Premier Soccer League adzoka zvine mutsindo mushure mesvondo rimwe chete rezororo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotitaurira kuti svondo rino kwakamira sei.
Mangwana masikati nhandare yerufaro stadium itange isingadaidzwe anonzwa pachitambwa mitambo miviri apo yadha neBlack Rhinos. Dzire kushandisa nhandare imwe chete zuva rimwe chete mumitambo yavo yeCastle Laga Premier Soccer League yevhiki remakumi maviri nemaviri. Yadha iyo iri kuti nhasi yabaka moto mangwana yodzima ndiyo iri kutanga kupinda munhandare yerufaro stadium iyi kusangana nechapungu iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma muurongwa hwemakundano aya. Yadha iyo yaimbotungamira makundano aya yave pazvikwata zvina zvatarisana nekubuda mumakwikwi aya zvekuti inofarira kukunda kuitira kuti isaverengwe pazvikwata zvaingopinda muPremier Soccer League nekubuda gore rimwe chetero. Mutambo uyu ukapera uri kuteverwa nemutambo mukuru pakati peBlack Rhinos neChicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri mumakundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Chipembere chadonha zvinotyisa mumakundano aya zvekuti chikwata cheZimbabwe National Army ichi chave pachinhano chechisere mushure mekumbotungamira makundano aya kwemasvondo akati wandei. Kunyange hazvo varohwa mitambo mina yakateverana, murayiridzi wechipembere Stanford Sticks Mutizwa anoti iyi yave nhoroondo achiti iye vari kuda mapoints ese matatu vakatarisana nechinangwa chavo chekuramba vari muPremier Soccer League mwaka unotevera.
Tirikutiza kuti tisabude zvaigara zvakangoitika makore ese, asi tinoda kuti tikakwanisa kuti takolekta mapoints anopfuura anovayo 43, saka tiri kuti tikapfuura ipapo toziva kuti taita kutarisira zvimwe zvepamberi.
Asi machikichori murufaro stadium haasi kutanga nekugumira pamitambo miviri iyi sezvo nesvondo maGreen Machine eCapes United achange achiedza kupunzira pasi ngezi Platinum Stars iyo iri pamusoro petafura yeleague. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Blauwe City vs Harare City, Wange vs Bantu Rovers, Shabani Mine vs ZPC Kariba, Triangle vs FC Platinum. Dynamos neHighlanders hadzina mitambo svondo rino sezvo zvikwata zviri izvi zvaifanira kuve zviri kuBotswana kumakundano ezvikwata zvina aifanira kusanganisirawo Tafic Stars neMotshwedi Centre Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, vateereri musakanganwa wachirongwa cheLive Talk na 8 p.m. Apo tiri kutarisa nyaya yamai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana muSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Gweta riri kumirira musikana akarohwa naamai Mugabe kuSouth Africa rinoti vakabvumidzwa kubuda munyika iyi zvichanetsa kuti nyaya iyi itongwe zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina nditungamiri nkomo.